Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 29 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi repTUZ runyunyuta pamusoro peurongwa hwekuunganidza ruzivo pamusoro pevashandi vehurumende kana kuti biometric exercise uri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa vashandi vasingazivikanwi asi vachitambira mihoro.
Kana isakafanira marao taakungonzwa tsamba dzavakunyorwa nevanotungamira public service kuti chimwe chikamu chavarairidzi ngachiuye chinge chizorejesa biometric asi tinotikandamadza ndechekuti sei vamwe vachienda vamwe vasingaende
mhuri yevembo yemutungamiri wenyika varobert mugabe inochenura mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamakakatanwa aiitika yekuti vamugabe vovigwa kupi
Ese madiscord ngaende kwaanokodzera vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvinodiwa nemhuri saka ndinovachenyura pana izvozvo
Dynamos inoburiswa mumakwikwi emutambo we-2019 Chibuku Super Cup iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kunyunyuta pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa urongwa hwekuunganidza ruzivo pamusoro pevashandi vehurumende kana kuti biometric exercise uwo uri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa nayo vanhu vari kutambira mari asi vasiri vashandi vehurumende kana kuti maghost workers. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti varairidzi vakawanda vakaedza kunonyoresa asi vaisangana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana zvakavatadzisa kuita izvi chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupera mangwana hurumende ichiti mushandi anenge asina kunyoresa patsva zita rake haizokwanisa kuwana muhoro wake wemwedzi wagumi guru Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi vazhou vanoti kusarongeka kwehurumende uku Kwave kupa kuti vashandi vakanganisike mashandiro avo uyewo kutora tumari tushoma twavari kutambira twemihoro ngatinzwe vachitsanangura
kana isakafanira marao taakungonzwa tsamba dzavakunyorwa nevanotungamira public service kuti chimwe chikamu chavarairidzi ngachiuye chinge chizorejesa biometric asi tinotikandamadza ndechekuti sei vamwe vachienda vamwe vasingaende Saka kutsvakatsakurudzo takazoudzwa kuti vanenge vanodamwa kuti vauye kuzorejesta ndevo vasina tinoti maplastic ID vese vane mametal ID asi chinoonesa ndechekuti kana tichida kuti tibvise atinoti maghost workers muhurumende zvinoda kuti tiinde pabasa ipapo tiona kuti munhu aripo here kwete zvokuti varairidzi uyai kudistrict Nokuti kana ghost worker wanongosvika akatonda bva kuchikoro chokuti hapana anozoona kuti ariko here kuti hako kuchikoro ikoko bati zviriwo zvine zvekuti varairidzi vakawanda vakadamwa kumadistricts vachinogara ikoko vachirara pazi vachirumwa nemosquito for 3 days ondi kuzongoudzwa kuti hurumende hatisati takwanisa kunge tine netire inogadzira maplastic ID chimbodzokerai kuzvikoro kwenyu tozokusheredzai Ipapo mari dzavanga vatotora vanenge vatokwereta vazhinji vachona kuti toenda kudistrict unoda $70 nengo $70 ekudzokera wasvika ikoko wotora $50 kuti wane plastic ID kune vashoma vakaiwana saka zvino zvatsamusa varairidzi kuti ivo vasitori namari vakunzi chimbotambisa imwe mari muchiwa kuzoita exercise. Exercise inofanira kuitwa nevanhu vekupublic service nevoo vokaregistra general vachienda kuzvikoro kuti vaone kuti vabvisa maghost workers. And maghost workers nomaziva kuti mayuti akaregistra nguva yavo akasukuira ari muzvikoro mu anongozosainawo payshit musi wepei. Saka zvino zvashungurudza varayiridzi.
Imiwo sesangano mati maidzo here kunzwisisa kubva kuhurumende pamusoro peurongwa ihwohwo kuti varayiridzi vakwanisewo kunzwisisa kuti zviri kufamba sei?
Semasangano avarayiridzi takanyorera kuna employer public service tichiti tinoda musangano wechimbi chimbi kuti titaurirane tione kuti biometric registration ingaita sei uyezve ichita maringe mune zvakanaka. Asi kusvika pari zvino hatisati tawana tsamba yati yabva kuna employer ichitaura toita sei. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka, irinongori marengenya mutariko wamadhende.
Saka zviri kureva here kuti varayiridzi vacharamba vachienda kwavari kudaidzwa ikoko kana kuti vaakutora matanho?
Handioni vachiramba vachienda bhikozi mari yacho hapana. Vazhinji vacho tatagara tatovaudzawo kuti vasaenda, although kwakune tsamba yakanyorwa kuti usiuyi by musi wa27 zvinoreva kuti salari yako yemuna October tinenge taisiza. Hati salari haisize nemuto uwoyo. Salari inotosiza kana patinge patonyorwa matsamba. Mangwana achienda kuhama dzako wasvikwa kumaporisa kuchipatara kana kuti wakasungwa for 14 working days ndopanoziza salari. Asi vanenge vachiziva kuti varayiridzi vari gullible vanovhundudzirika. Savanga vangonzi kana usina kuuya musi wa27 zvoreva kuti salari yako haiuyiwo muna October. Hapana wandinoona angaramba achienda kwavanoziva kuti hapana chauviri chinobuda uyezve mari yachona hapana anayo ende hapana angaramba achikukwereta mari yausingakwanisi kudzorera nokuti mari yakatambira varayiridzi yakatopera yakatoyerodhwa neinflation nokuti zvinhu zvakakwira namapesendeji akapfuura ma67 nema63% akakwira masalary. Shuga chaiyo chaiyo yakakwira nemore than currently 2000%. Fuel inokwira every week. Mamedical expenses vanadhaza akwira beyond masalari zavarayiridzi.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakachenura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitika ekuti vaMugabe vanovigirwa kupi, ichiti izvi zvaikonzerwa nekusawirirana kwaiitika mumhuri. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama, hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaiva manikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka.
Ndoda kutanga ndameka shuwa kuti ndatenda His Excellency vamunangagwa nokuti vakanzwa kana tina achivati ko imi mukadaro vana venyu vakataura mukataura vana venyu mapa kufa. Munova expecta kuitei? Vakati ndino expecta kuti vaite zvandavaudza. Vakaenda zvepamberi vachitaura kakawanda kuti isatisi kuenda pamberi pefamiri. Saka ese madiscord ngaende kwaanokodzera. Vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvanzvinodiwa nemhuri. Saka ndinovachenyura pana izvozvo.
Mashoko aya akatsinhirwa nemwe hama yavamugabe vaota chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa.
Ndinoda kutenda zvikuru ndichitanga nokutenda vamunangagwa nehurumende. Rwendo rwababa tivasvike pazuva ratinavo nhasi haruna kunge rwakareruka kwete.
Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo neshoko rimwe chete, tiri veumambo tose imwe tinochinjana huzvimba tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva. Dewe dutese, asindoda kuti kwa muri, please. Kana muri ya beperere ya wiru wanenamo. Let us leave muri ya beperere. I decide what needs to be done. Isu totera tijisafota. Muri ya kwa beperere.
Mutungamiri webato runopikisa re National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Lazmo Maduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kuti aiwa isu toendera nazveshuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiri venyika vezanupf kakutu kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri. But hatisi kuvaona panapa kuti vatu havasi kuremekedza, kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvataurwa nemhuri, asi hatizooni kuremekedza kwacho.
Profesa Madhuku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo, vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba.
Pamuchaverenga history yamugabe munenge mungoti akazovegwa kupi, akaibva kwazvii, chii zvakadaidzwa kwazvii, vana mutaurirwa manje. Akabviswa nepfuti, saka iye paakafa akaramba kudaiwa kubviswa nepfuti hakunodina, saka nyaya iyoyo haichabudi mabhuku echi.
Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza, ava vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato reZANU-PF yakasimba.
Kudiwa vepadhuze dhuze
chaiye
mufi. Vepadhuze mumba ndozvataitwa. Funga kwangu nyange shamwari yako inouya parufu, rufu harina kuti wepadhuze, munhu wese anongochema. Ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kuiswa kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei, asi nhasi tikurambidzwa upi.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo, izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vaJabulani Sibanda.
Ndinongoti aiwa vakange vari baba vanga vaine tsitsi nerudo, ndinongoti ndo mashoko chete andinawo mwaka uno andoda kuti nditaure mwaka uno. Thank you ziyabonga tatenda wasandesana. Thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndine Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi ezvuru zvevanhu ashinga kuungana mune imwe nzvimbo iri mukati meMoscow muRussia zvisinei nemvura inotonhora yanga ichinaya apo mapoka anopikisa hurumende ari kuedza kusimuka zvakare zvichitevera kuratidzira kwakaitika muchirimo kwaive kwakanangana nesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vari kuverenga zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa nemugovera paine kutyisidzirwa nechikwata chetaliban pamwe nekutyira mhirizhonga yaigona kuitika mushure mesarudzo. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Godfrey Kuraone, avo vanove vari organizing secretary weyouth mubato reMDC iro rinotungamirwa navanelson Chamisa. Tichikurukura pamusoro pemabiko akaitwa nebato iri nezuro kurufaro sports stadium vachipembera kusvika kwakaitwa nebato iri makore makumi maviri 20 years. Vakuraone, ndinomugamuchira muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chamakaronga nezuro kurufaro sports stadium uko.
Ya, mukoma Mike, tanga tine chirongwa chekupemberera makore makumi maviri ekuzvarwa kwemusangano weMDC. Uyo watoziva tosi kuti wakatanga uchitungamirirwa naMogen Tsvangirai, iko zvino akutungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Mutambo uyu wanga uri muFaro Stadium, vanhu vanga vari mavhu namarara, vanhu vauya vachibva kumaprovinsi akasiyana siyana. Zvichitaridza kuti vanhu vachine chivimbo nomusangano wavo, uye vanhu vachine chivimbo nekuti musangano wavo ndo uchavasvitsa kuKenani kwakazara uchine mukaka.
Seumwe wevechidiki angaripo apo mushakabvu vaMorgan Richard Tsvangirai vanga vari mutungamiriri webato, tiudzeiwo maondero enyu pamusoro peutungamiri hwavaNelson Chamisa. Mungati pane musiyano here?
Ya, mukoma Mike, mubvunzo wenyu it's a very tough question, but regai ndiupindure ndichiti vaMorgan Tsvangirai ndivo the founding president, asi hakuna bato rinoita mapresident maviri. Iya nguva yaMorgan Tsvangirai yekuti vatungamiriri ndo yakazina Mwari yakwana ndokubva avatora. The party ndobva yatarisa munhu anogona kutsika mutsoka dzaMorgan Tsvangirai ndobva yaita muvaNelson Chamisa vatungamiriri. Handina chandinonyanya kuona chakasiyana pautungamiriri hwavanhu vaviri ava, nokuti paitsika vaMorgan Tsvangirai ndo paitsika vaNelson Chamisa. So president Nelson Chamisa utungamiriri hwavo ndehwekudzidza from kutungamirira kwaita vaMorgan Tsvangirai. Musiyano wangu wapo iko zvino ndewekuti vaChamisa mutungamiriri wechidiki. Naizvozvo, he resonates well with the young people in Zimbabwe.
Vechidiki vazhinji vane chichemo chekuti havasi kuwana mukana wekupinda mutungamiri. Mungati bato renyu rakanangana nekubatsira vechidiki panyaya iyi here?
Right, ichokwadi mukoma Mike kuti kumashure uko vechidiki vanga vasinganyanyi kutariswa nezvavo. Musangano wedu weMDC wakaona kuti hatingarambi tichingoti vechidiki the leaders of tomorrow, because you know tomorrow shall never come. The party in its wisdom yaka creator yavaiti youth quota in the previous election, vakameka sure kuti at every level ye leadership tinofanira kuti tinge tine at least 20% ineswa padivi ichinzi iyi ndeye mayouth. Chinangwa chiri chekuti mayouth agone kuwana mukana kana ukupinda panonekwa ma decisions that concerns their life.
Aiwa takunzwai zvakanaka vakura uone kandirai muri yeZimbabwe mazwenyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatirikukura nhasi muchirongo.
Mashoko akakupedzisira kumuri yeZimbabwe neyechidiki wese vari Zimbabwe ndeyekuti tichipemberera makore makumi maviri ekumuka kwebato reMDC. Regai ndirambe ndichisimbisa muri yeZimbabwe kuti zaora moyo bato renyu richine chirongwa nemuono wekuti ZANU-PF iri kuzoenda. Asi zvinoda kuti tirambe tichibatira pamwe chete semhuri yeZimbabwe kuti tifaite corruption yazara munyika, kuti tifaite chihurumende cheudzvinyiriri chazara chatekeshera renyika yeZimbabwe. Tibatire pamwe kuti tigone kusimudzira upenyu hwavana veZimbabwe, tigone kuwana mabasa muZimbabwe, tigone kuti maindastri avhure muZimbabwe. Tinogona kuita izvozvo chete kana tikanyaita bvisa ZANU-PF. Tinogona kuita izvozvo chete tichagona kutsigira bato reMDC nemutungamiri waro President Nelson Chamisa. Ndiwo mashoko angu andinawo, matenda angu.
Aiwa takunzwai zvakanaka vakurawo ndine chivimbo chokuti mhuri yeZimbabwe yakunzwai naspa Studio 7. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter nepaInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure pazvirongwa zvedu zvechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo. BigMike3, BIGMYKE3, pa Twitter nepa Instagram. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichiendera mberi nenyaya iyi. Mhuri yeZimbabwe anokuonekai nemufaro, ndini Mike Hove, bye bye!
Tinotenda zvikuru Big Mike, iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro na Reverend Ray Motsi vekereke Baptist Church uye vari mutungamiri weTheological College of Zimbabwe kuBulawayo.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Okay.
Nhasi tinoda kumbotarisa upenyu hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika kushaya kwavo, asi nyaya hombe iri pamachengeterwo avakazoita kusvika varadzikwe nezuro kumusha kwavo kwaZvimba. Paiita mitauro yakawanda, asi tichinzwa kuti vaMugabe vaiti ndoda kuradzikwa muchiKristu. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Zvino tikanganisa zvikurusa, uyezve hazvina tsarukano nekuda kwekuti munhu anove ndiye akavaka inonzi National Heroes Acre yedu yemuno muZimbabwe, achiti ndiye anofanira kunge achitaura kuti anovigwa ikoko ndiani. Zvinotikanganisa nekushaya ruzivo rwakatsarukana kuti kana iye wacho akuti haadi kuvigwa ikoko, zvaakuita panyika zvichinge zvisina kunanga munhu wese, kana kuti Heroes Acre yacho yakanga yakaitirwa vamwe. Saka tichanyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, uyezve tinongodudzirawo kuti upenyu hwavo hwaMugabe hunge husiri upenyu hune tsarukano huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese kuti munhu amire papi. Munhu womutungamiri anofanira kunge ari munhu ari pachena kuti munhu wese anoziva kuti akadii, anomira papi. Kufa kwaMugabe kunototikanganisa nekutishayisa pfungwa dzatingabate kuti chaizvo chaizvo chakaitika nechiri kuitika chii ipapapa.
VaMugabe tinonzwa kuti vainzi mutumbi wavo uchengetedzwe zvakasimba pachityirwa kuti unogona kubiwa dzimwe nhengo dzichizoshandiswa mumishonga. Munhu ari kunzi aida kuchemwa muchiKristu, zvinowirirana here apa?
Ndo saka ndenge ndichitaura kuti pane zvimwe zviri kupikisana zvisiri pachena kuti munhu wai. Zvazvinogona kunge zvichiita kana taakutaura nenyaya yechiKristu kana kuti nenyaya yechivanhu, zvaakuita fanika munhu ane zvinhu zvake zvenge akaviga zvinge zvichiitika zvinoitika kuti zvisazivikanwe nevamwe. Saka chinoita kuti munhu ati izvo nhengo dzemuviri wake dzingabiwe kuti dzisevenziswe nevamwe, chii chavenge vainacho chinoita kuti vafungidzire kuti vangabiwe kuti vaseenzeswe kana pasina zvinge zviripo? Zvinongotipawo kukadzika mupfungwa kuti pane zvakavandika zvinenge tisingazive navamugabe. Naizvozvo kufa kwavo kwakazosvika pachinano chokuti vanhu vafungidzire kuti hazvina zvazvinotibatsira isisi vari muZimbabwe. Vakaita zvavakaita vakakanganisa Zimbabwe kuti isvike pairi ipapa. Nanhasi mukufa mavo zvinongokanganisa vanhu vemuZimbabwe. Tose tengosara takatamadzwa tisingazive kuti chii chiri kuitika, hatinyatsonzwisisa.
Tichitarisawo nhoroondo yeBhaibheri, Reverend Motsi, pane chikamu here chamungafananidza neupenyu hwavamugabe mukufa kwavo?
MuBhaibheri mune zvinzvimbo zvakasiyana-siyana zvevanhu vakanga vakaipa zvikurusa vakazoshanduka vakutevedzera gwara. Pagozoitawo vakanga vakanakawo zvikurusa vakazoshanduka vakaita zvakaipa. Asi vamugabe handifunge kuti pane zvavakambochinja paupenyu hwavo. Vamugabe vanoita zvinhu zviviri zvanikati. Vamugabe vanoita fanika nzou yokuti vanhu vanoita fanika masvosve, wokuti kana svosve renge riri pagumbo rinoziva zvepagumbo, svosve renge riri panzeve rinoziva zvepanzeve, svosve renge riri pamusana rinoziva zvepamusana. Hakuna mumwe chete anoziva upenyu hwamugabe hwose kuti munhu enge akaita sei. Zvinoenda nokuti iwo unoziva rudivi ripi ravamugabe.
Muchikristu vangarangarirwa nezvipi?
Hapani. Muchikristu hapani. Muchikristu hapani. Ini ndinofungidzira kuti pane zvinhu zvakawanda zvazvinge zvichida kuitwa navamugabe zvataifungidzira kuti dai zvakaitwa nenzira chaidzo zvaibatsira vanhu vese muZimbabwe. Asi zvizhinji zvacho hazvina kuzoitwa nenzira yakarurama inoita kuti vanhu vakwanise kuwana ruyamura nezvazvo. Zvakangofanana nenyaya yeminda. Chenge chiri chinhu chakanaka, urongwa hwakanaka zvikurusa, asi maitirwo acho ekuuraya vanhu nekusarudza vanhu vamwe vaida kuti vave ndivo vanopiwa minda, nekunzi vamwe vainzi ndeveMDC havafaniri kupiwa minda, ivo vari vanhu vatema, hazvina zvazvinobatsira. Haisi anengati zvinhu zvingaitwe nemunhu kuti munhu agokwanisa kurumbidzwa kuti akaita zvakanaka. Masevenzero avo avamugabe yenge asina kururama, enge asina kujeka. Munhu enge agara aine chinangwa chake nechekare. Uyezve vamugabe wangu ari munhu ane zondo riri pachena, nokuti pane vaiti kana vakati nhinga haadi haachadi zvachose, vakati nhinga anoda, nhinga anoda zvachose. Pane vanhu vakadisapia vasina kuzombowanikwa zvachose panguva dzavamugabe, nokuti vanhu vari kutochema nanhasi ende hapana zvakaitwa nezvavo. And ivo pachezvavo havana kumbofungidza kuti pane zvazvinge zvakaipa nepane zvaiitika izvozvo. So Zimbabwe yose ine mapato nemapato akasiyana-siyana vane zvavakaitirwa namugabe vari kugunun'una nokuchema pari nhasi uno. Vamugabe vasvika vapa pasina takagadziriswa nekugamuchira kuti pane zvakakanganisika zvakaitika.
Aiwa, naiwayo tinotenda zvikuru. Reverend Motsi, onekai zvenyu vateereri.
Maite henyu vateereri, muve nezuva rakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka, tatenda.
Tinotenda zvikuru Reverend Motsi, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chabuda makwikwi emutambo we-2019 Chibuku Super Cup. Mushure mekurohwa 1-0 neHighlanders mumutambo watambirwa kunhandare yeRufaro nhasi masikati, chibodzwa cheHighlanders chabva kuna Prince Dube muchikamu chekutanga. Mune mimwe mitambo yatambwawo nhasi, Black Rhinos yarohwa Tel 1-2 kwa0 kuchitiwo Manika Diamond ichirohwawo Chicken Inn 6-5 mushure mekupinda mapenalty. Mumutambo weTsiwa wakatambwa neZuro Manheru, Charles Manyuchi weZimbabwe akamisa Diego Galado wekuArgentina muraundi yetatu yemutambo weWFB Worldwide, mushure mekunge muridzi wenyere vaPatrick Mukondiwa vamisa mutambo uyu vaona kuti Galado akanga asisakwanisi kuenderera mberi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano repTUZ ronyunyuta pamusoro peurongwa hwebiometric exercise huri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa maghost workers. Mhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inochenura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitwa ekuti vaMugabe voradzikwa kupi. tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndine Jonga Kandemiri ndokusemina Gibbs Dube.
Soku isikati.